This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 29 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti kunyange hazvo dingindira remusangano weAfrican Union riri rekusimudzira vanhukadzi, zvinhu zvakaoma kuti vanhukadzi vanze vaenzaniswe nevanhurume sezvo vaine masikirwo akasiyana.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai nhasi vashanyira musha unogara veruzhinji weEpworth uri kumahombekombe kweHarare kuti vanozvionera vega pamunosefodya magariro ari kuita vanhu ikoko.
Vagari vemugweru vanoratidzira vachiti havasi kufarira urongwa zviri kurongwa nekanzuro yavo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti kunyange hazvo dingindira remusangano weAfrican Union riri rekusimudzira vanhukadzi, zvinhu zvakaoma kuti vanhukadzi vanze vaenzaniswe nevanhurume sezvo vaine masikirwo akasiyana neevarume. Vachitaura vari muAddis Ababa kuEthiopia naSandra Nyaira weStudio 7, vaMugabe vati vari kuzvisiyira kuvanhukadzi kuti vave neuwandu hunokodzera muzvinzvimbo zvepamusoro munyaya dzematongerwo enyika. VaMugabe vatiwo vanhukadzi vakakwanisa kuita izvi, vanhurume vanozvitambira. Asi vati zvakakosha kuti vanhukadzi vapiwe mari dzinoenderana nedzevanhurume uye kuti kana vakazvitakura vabhadharwe kumabasa kwavo kwemwedzi mipfumbamwe yose.
We leave it to the women. If they give us the numbers that will bring about the balance fine. But the treatment generally of women. Yeah, equal pay for equal work. And even as they get pregnant, they must be paid if they are employed. They must be paid for that period and not for, you know, companies or government to say, we will give you only 3 months. It must be 9 months right through.
VaMugabe vatiwo nyika dzemuAfrica dziri pamberi mukuremekedza kodzero dzevanhukadzi zvichienzaniswa nenyika dzekuEurope dzine vanhukadzi vashoma muparamende. Vachitaura sekufara zvavo, vaMugabe vaudza Sandra kuti vachamuendesa kuEurope kusina vanhukadzi vakawanda muparamende, asi nyika idzi dzichida kuudza nyika dzemuAfrica zvakakoshera kuenzaniswa kwevanhukadzi nevanhurume munyaya dzezvematongerwo enyika. VaMugabe vatiwo nyika dzemuEurope hadzisi kuwedzera uwandu hwevanhukadzi muparamende. Vati Africa inofanirwa kutaura nezvekuenzaniswa kwevanhu vose, kwete kuudzwa neEurope iri kutadza kuzviita.
We will have to send you to Europe because they are not doing anything about women as our missionaries. And then get them to say, why is that you don't have enough women in your parliaments? You started long ago, and you talk about gender to us. Don't talk about gender to us. We talk about gender to ourselves.
Vanga vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachitaura vari muAddis Ababa kuEthiopia.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai nhasi vashanyira musha unogara veruzhinji weEpworth uri kumucheto kweHarare vachiti vanoda kunozvionera vega pamunosefodya kuti vanhu variko vari kugara zvakaita sei. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inoteera.
Vatsvangirai vachandirwa nemufaro mukuru apo vashanyira nzvimbo nhatu muEpworth dzinoti Pentagon, Solani pamwe neOverspill pavanzwa matambudziko ari kusangana nevagari vemunharaunda iyi. Amai Lilian Maposa vanogara kuOverspill vati chiri kunyanya kunetsa inyaya pekugara sezvo dzimba zhinji dzakapwanywa nehurumende gore rapera vachiti vamwe vanhu vari kurara panze. Vatiwo mamwe matumba ari kugara vanhu ari kuputsika nekunaya kuri kuita mvura mazuva ano sezvo matumba aya akavakwa zvisina kusimba pamusana pekuti vanhu vari kutya kuti vakashandisa mari yakawanda mukuvaka dzimba vanogona kumuka vapwanyirwa dzimba dzavo nehurumende iyo iri kuti dzimba zhinji dziri muEpworth dzakavakwa zvisiri pamurau.
Pekugara chaipo dambudziko ririmo nderekuti dzimba chaidzo vamwe vakangovaka dzimba zvezvidhina dzimwe dzakatodona, dzimba zhinji dzakapera kudona. Saka kudona kwadzakaita tinoda kuti kushaya mari pamusana pedambudziko yekushaya mari, kushaya mabasa. Ndoti vabereki takatadza kuzvivakira tikavaka dzimba dzezvidhina zvisina kuta zvadona nhasi.
Asi hurumende inoti veruzhinji vanofanira kuvaka dzimba munzvimbo dzakatarwa nemakanzuru kuti ndidzo dzinovakirwa dzimba. Mumwe mugari wekuPentagon vaShelton Java vatiwo hutano hwevanhu vazhinji hwave munjodzi sezvo vanhu vasina pekugara ava vachiitira tsvina pese pese nepamusana pekushayikwa kwezvimbuzi. VaJava vatiwo vanhu vazhinji vari kunwa mvura isina kushambidzika yavanochera murukova runoerera tsvina inenge yaitwa nevanhu.
Hamajacha nezvidzimba dzanyanya kutoterwa nemvura zvekuti hatizive kuti kumberi kwatinoenda uko zvichange zvakamira sei. Nekuti dzimba tototarisira kuti dziri kutodona ende dziri kuramba dzichidona. Nyaya yekushayikwa kwezvimbuzi majacha iko zvino munhu akungoti akaita tsvina yakubva yatongobuda ichierera nemvura ichienda. Saka ndopatiri kutaura nawo yedhayariya, ndopatiri kuwana futi mvura yekunwa pakare ipapo. Saka utano hwedu hwakutonetsa.
Zvichakadai vatsvangirai vati hurumende inofanira kubuda pachena panyaya yebhodhi rekanzuro yeEpworth kuti riri pasi pekanzuro yeRuwa here kana kuti yeHarare kuitira kuti pave newekubvunza kana zvinhu zvaita manyamamire nerongo muEpworth.
Tanga chatichaita isusu seMDC ndechekumeka shuwa kuti iyo inonzi Epworth residential area dzese dzine municipal status, dzine jurisdiction yemunicipality. Because kana mane municipality ndo ichaona kuti vanhu vapuwa mvura sei, vanhu vakagara sei, uye vanhu vachavakira papi. Zvokungoti umwe nomwe wada kuvaka paanoda, izvo zvichagadziriswa nokufamba kwenguva.
Vatiwo chiri kunyanya kunetsa ndechekuti hurumende iripo pari zvino haina hanya nevanhu. Vachiti kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika pamwe nemagariro evanhu kuri kukonzerwa nehurumende isina urongo hwekuvandudza zvinhu munyika. Vati bato ravo richatora matanho nekukasika ekubatsira vagari vekuEpworth zvikuru sei panyaya yekuwaniswa kwemvura yakachena.
Tichaona kuti isusu nevamwe tione kuti the problems dzamuri kuita raise dzemvura zvenhiki zvatinokwanisawo nguva ino zvinogona here kuorganizwa kana kuapprochawo vamwe kuti nyaya yanetsa kuEpworth inyaya yemvura. Ndandiri kuhopfuli musi unono vanhu vari kuchera mumatsime sekumusha kuenda kuchikwinda kukliniki kwacho kwakazara vanhu vane manyoka chete. Inyaya yemvura ka mvura kana isi raita vanhu vanoita manyoka. Saka tiri kudawo kukurudzirai kuti zvatoda kuita isusu sehurumende kana tapinda is to make sure kuti Epworth is incorporated in the urban centers so that iyo rural authority yacho kana kuti city yacho iyoyo inofanira kumeka sure kuti yaisa migwagwa, yaisa mvura yakanaka, yaisa magetsi. But that's in the long term. In the short term tichaonawo kuti even nyaya yokuisa mabohole antova nani pane kuti vanhu vaswera vachichera.
Sezvo vanowanzogara taura nguva nenguva, vatsvangirai vakurudzira kuti vatsigiri vavo vasaite zvemhirizhonga kunyange vakadenwa nenhengo dzezanupf. Munzvimbo dzese dzafambwa muEpworth nhasi navatsvangirai, vatsvangirai vatambirwa nemufaro mukuru nevanotengesa mumisika pamwe nevanhu vanga vari mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vagari vemugweru nhasi varatidzira vachitsutsumwa nenyaya yekuti kanzuro yavo haina hanya nekutambura kuri kuita vagari vakawanda muguta iri sezviri kuita veruzhinji munyika. Mutoro wedu wenhau taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Tinamvura, vanhugare ava avo vange vachipfuura makumi mana varatidzira nhasi mangwanani vachifamba vachiimba vakabata zvinyorwa zvange zvakanyorwa zvakasiyana siyana kubva paAscot Clubhouse mumusha weAscot vakapfuura nemumusha wemambo ndokuzosvika pamahofisi ekanzuro ari mumusha wemutapa apo vazoungana Mukuru mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reGweru Residents and Ratepayers Association kana kuti GRA vaCornelius Lipiwe vanoti vagari havazi kufara nepamusoro pedanho rakatorwa nekanzuru rekuendesa vagari vane zvikwereti kumagweta vanotiwo vagari havazi kutsigira urongwa hwekanzuru hwekukwidza mitero inobhadharwa nevagari rwendo runo
Demonstration yakanangana nekubvisirwa kuri kuitwa vanhu mamitazi mushure mekunge vadini vatadza kubhadhara plus yakanangana zvefuti nekusungiswa kuri kuitwa vanhu vachiendeswa kuma debt collectors yakanangana futi nekukwidzwa kuri kuda kuitwa mutero wedzimba ne 35% vanhu vari kuti ko motikwidzira ne 35% imi muchitutisungisira kutadza kubhadhara yagara iripo tingararama sei mugweru
Vaselipiwe vanoti zvinhu zvinoshamisa kuti kanzuri iri kuda kukwidza mitero ivo vanhu vari kunetseka kubhadhara mitero iripo pari zvino Mumwe mugari angoda kuzvidoma nezita rekuti amai privilege vatsinhirawo izvi vachiti kanzuro inofanirwa kunzwisisa kuti kutadza kubhadhara mitero kuri kuita vagari kuri kukonzerwa nekuoma kwakaita zvinhu munyika
hatisi kuramba kuti tine zvikwereti asi taikumbirawo kuti tibhadharewo pashoma pashoma vachiti nzwisisa vekanzuru zvimwe zvacho ndezvekutivo vekanzuru ndokunoshanda varume vedu nevana vedu ndokunobva futi mari dzekubhadhara maretsi acho iwayo saka tikukundikana kuti iyo kanzuru haisi kubhadhara vashandi vayo saka tachikumbira kuti vadzise maretsi avo iwayo atiri kubhadhara vatipewo mukana wekubhadhara zvishoma nezvishoma
Mumwe womugari, amai don't care nukarume, vanoti nyaya yekuvharira vagari vane zvikwereti mvura, inogona kukonzera kuvepo kwezvirwere zvakadai sekorera.
Iyo zvizvi vana takungotendai munotumba pasina toilet, hatishandisi toilet, takungotumba mutsvina. Yakungoitirwa panze chero kumadziro chero kumaroad, mastreet, mumagoronga. Tinha yekutanga zvekorera yekutanga zvesaka pana chete tagadzirisa.
Kuratidzira kwaita vagari nhasi ndekwechipiri mumwedzi uno mushure mekuratidzira kwakaita vamwe vagari mumusha wemukoba masvondo maviri apfuura. Vagari ava vaichema-chema nenyaya imwe chete yekuti kanzuro haifanirwe kusungisa vagari vane zvikwereti. Vaselipiwe vanoti vagari vakazvipira kuti vataurirane nekanzuru vaonesane kuti vangabhadhara sei zvikwereti zvavainazvo asi vanoti vekanzuru vari kuratidza kusanzwisisa panyaya iyi
vakati pane kusungiswa vachada kuti tiite payment plan but payment plan yavari kutaura haisi kubuda munhu ane chikwereti che700 vari kumuti atanga unza 350 then ozobhadhara imwe yacho yasara pa2 months tiri kuti izvozvo ndo zvakaoma ngavaite payment plan yekuti munhu abhadhare current plus a certain amount inenge ichienda towards chi inenge ichienda towards chikwereti chake so that ivovo hwina isusu tohwinawo sevagari tichienda kumberi
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna meya weguta reGweru vaHamutendi Kombai. Pakaratidzira vamwe vagari masvondo maviri apfuura, vaKombai vakavimbisa kuti kanzuru yaizoita musangano wekuti itore chisungo chekuti vagari vane zvikwereti vanofanirwa kupiwa mukana wekutaurirana nekanzuru kuti vobhadhara zvikwereti zvavo sei kwete kuvasungisa. Nekuda kwekuoma kuri kuramba kuchiita zveupfumi munyika, makanzuro emumaguta nemadhorobha akasiyana-siyana munyika ari kutosvorana nevagari panyaya dzekubhadhara mitero, sezvo vagari vakawanda vari kunetseka pakubhadhara mitero iyi. Asi vaDidmus Dewa, vanove mudzidzisi neZimbabwe Open University, vachitaura vakazvimirira vega semuongorori wenyaya dzezveupfumi, vanoti kanzuro nevagari vanofanirwa kunzwisisana voronga nzira inoita kuti vagarisane zvinoenderana neupfumi huripo kuitirawo kuti kanzuro isaremerwe nemabasa ayo ukuwo vagari vachibvisawo pashoma pavainapo. Matambudziko akatarisana neguta reGweru nevagari varo matambudziko ari kuitikawo mumaguta nemumadhorobha ose ari munyika sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka miya dzemari munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini taurai shava.
Makateerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vatereri munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tinodawo kukuzivisai kuti chirongwa chenyu chawane Facebook page. Endai pa www.facebook.com/voa.shona.
Tinodzokorera zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Muganhu uri pakati peIsrael neLebanon anga wanga uine runyararo nhasi zuva rimwe chete paita kurwisana kunotyisa pakati pemauto emunyika mbiri idzi uye mauto maviri emuIsrael anonzi akafa pamwe neuto rimwe chete reUnited Nations rebazi rekuchengetedzwa kwerunyararo. Kurwisana uku kwakaitika nezuro uye kwakatangwa nechikwata chemuLebanon cheHezbollah chichishandisa marockets mukurwisa mauto emuIsrael ari pamuganhu uyu. Israel yakadzosera nekurwisa nemuchadenga pamwe nekushandisa maroketi.
Kambani yendege yeMalaysia Airlines yaburitsa zviri pamutemo kuti kutsakatika kwakaita ndege yayo flight MH370 kwakakonzerwa netsaona. Izvi zvinoreva kuti vanhu vose mazana maviri nemakumi matanhatu nevapfumbamwe vaive mundege iyi vava kunzi vakafa vose. Kuburitswa kwemashoko aya kunoreva kuti hama dzevafi dzave kugona kunyorera kambani iyi kuti dziripwe zvichitevera kufa kwevanhu ava vari mundege iyi.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizted kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa Wizted, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetse kana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare, moskana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaInternet pa www.channelzim.net.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu nemuwangu Jonga Kandemiri.
Musangano weAfrican Union uri pakati muguta guru reEthiopia Addis Ababa uko mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa zvakare kupiwa chigaro chasachigaro wesangano iri ukuzve varisa chigaro weSADC. Vatungamiri wenyika dzemuAfrica vari kutarisirwa kusangana mangwana pamwe nemugovera kuti vazeye nyaya dzinonzi dziri paurongwa hwehurukuro dzinonzi dzinosanganisira nyaya yechikwata cheBoko Haram icho chaonesa hurumende yeNigeria ndondo, chirwere cheEbola pamwe nenyaya dzoupfumi muAfrica yose. Svondo rino, African Union yakanyorerana chibvumirano neChina icho chinonzi chichaita kuti China igadzire njanji dzichapinda nemunyika dzose dzemuAfrica. Gore rino dingindira remusangano uyu rakanangana nekupiwa masimba kwevanhukadzi pamwe nebudiriro muAfrica munzira yekusvika mugore ra2063 kana kuti Year of Women's Empowerment and Development Towards Africa's Agenda 2063. Asi nyaya hombe inonzi iri kutariswa nevamwe ndeyekuti African Union inobudirira here kupedza matambudziko akatarisana nenhengo dzayo. Imwe nyaya ndeyekuti vamugabe vakapiwa usachigaro nemugovera wesangano iri vanokwanisa here kufambisa zvigaro zvitatu panguva imwe chete. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachaosimangongera pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yezano PF vaNick Mangwana. Tatanga nekubvunza vamangongera kuti vanoona sei nezvemusangano uyu.
Kana takatarisa nyaya dziri kutambudza Africa pari zvino, ndofunga tine nyaya dzakawanda. zvinofanira kunge dzichikurukurwa kana kuti dzaifanira kunge dzakatokurukurwa kare. Ndofunga inini ndiri munhu akatoshushikanawo chaizvo kana ndakatarisa African Union semusangano weAfrica unofanira kunge uchidhila nemaproblems eAfrica. Vane mutauro umwe wavanotaura unonzi African Solutions to African Problems. But pane kakusanyatsobata mabasa kakanaka kataona, particularly kana takatarisa zvanga zvichiitika kuNigeria kana kuti zviri kuitika kuNigeria iko zvino izvi. Kune nyaya yanetsa yeBoko Haram. Kuri kurayiwa thousands of people, kune abductions nezvimwe zvakadaro. Indai tofungidzira kuti chaonawo African Union ichisimuka ichiita an emergency summit yekuti ngatitaurei nezvenyaya iyi uye zvekuti toisa musoro pamwe chete sei seAfrica. But hatina kumboona izvozvo zvichiitika. Totarisawo tikakompeya zvakaitika pakaitika kumaterrorist attacks zvakaitika kuParis, takatoona kushushikana kweEurope yese kana ndingatoti the whole Western world yakaita musoro pamwe pakapedzisira paitika zimach rakaitika muParis iriariya. But handina kuona kuAfrica kunoku kuchiratidzawo kubatanidza musoro kwakadaro.
Vamangwana,
ndingangoti vamangongera vanyatsobata mungwenyaya chaizvo chaizvo. Hazvina chidzi kubvumirana navo, tichabvumirana navo panguva zvinezvi pakuti Boko Haram neEl Shabab ndo mapoka anetsa muAfrica. Vanhu vazhinji vari kufa maAfricans. Asi pandinotipesane nepataura vamangongera kuti mubatanidzwa wenyika dzeAfrica yose haukwanise kungopindira kana iyo Nigeria, tichotaura nyaya yeBoko Haram, Nigeria isingakoshese upenyu hwavanhu vavo. Kana tiri kutaura nezveAfrican Union, kana tiri kuti idambudziko rokuti vatongi vakasarudzwa muAfrica havasi kukoshesa upenyu hwevagari nezvizvarwa zvenyika dzavo.
Vamangongera, dingindira regore rino remusangano riri kutarisa nyaya yekupiwa kwemasimba kumadzimai, munoona here Africa ichizaisa dingindira irori?
Dambudziko ratinaro nderekuti kana takatarisa nyaya yekuenzaniswa kwemasimba pakati pemadzimai nevarume, vazhinji vari muAfrica vanongotaura nezvazvo sekuti slogan. Asi kana takuzotarisa commitment chaiyo yekuti vari kuzviita here kunyika kwavo, kumabasa kwavanoshanda nemagovernment departments avanenge vainavo, hationi kunge panenge pane that commitment. Izvi zvinotiratidza kuti masociety edu kana kuti macommunity edu haasati asvika pachinguva chekuti vange vachigamuchira nyayo yekuti varume nemadzimai vanokwanisa kunge vachiwana masimba akafanana. Ukatotarisa even maconstitution chaiwo chaiwo, isisu yedu yatakabva kunyora muna 2013 yakaadoptwa iyoyo tisati aenda kumaelection, inototaura nyaya dzekuti kuchava negender equality mumacommissions, mumagovernment departments nezvimwe zvakadaro. Asi ukatarisa iwowo maitirwo anenge achiitwa basa nevatungamiriri vedu, hakutorina equality iyoyo kana kuti kuenzanisa ikoko.
Vamangwana, nyaya yemadzimai.
Vamangongera, imi musati shora muchidero. Chinoitika ndechokudai, tikatarisa muAfrica, Africa iri kubudirira zvikuru kunyange zvayo iri society inokudzurudza varume, asi panyaya yekuenzanisa namadzimai Africa iri kufamba zvakanaka chaizvo.
Vamangongera, munoona here vamugabe vachibudirira kuzenge vachibata mabasa ose matatu sezvavanenge vachitarisirwa?
Vamugabe munhu ari kusangana nehondo dzatiwo dzaari kurwa kuno kunyika. MuzanuPF mune kubhamburana mutaura kwatikuita izvizvizvi. Saka ndinoona kunge vamugabe izvozvo zvichavadzosera kumashure, nekuti ndopavanenge vaunyanyisa energy yavo kuti mupati mavo mutange muchizofamba zvakadii.
Vamangwana, nyaya yekuti vamugabe vangangotora usachigaro weAfrican Union vari zvakare sachigaro weSADC vari mutungamiri weZimbabwe.
Vanhu vasara vari kurarama, hakuna munhu anokurudzira Africa nekuti maAfricans vave namasimba avo, vave nekuzvitonga kuzere, vave nekuzvimirira kuzere kudarika vamugabe. Saka utungamiriri hwapiwa munhu anovimba neAfrica, munhu anokurudzira Africa kudarika mumwe munhu wese.
Avanga vari vanongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANUPF, vaNick Mangwana vari parunare kuLondon kuBritain. Manzwawo zvakare nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira, vachausi Mangongera vari parunare muHarare neStudio 7.
Mubatanidzwa wenyika dzemuEuropean Union kana kuti EU uri kutarisirwa mazuva mashoma anotevera kunyorerana pasi chibvumirano cheNational Indicative Program chichaona EU ichipa hurumende yeZimbabwe rubatsiro rwemari inosvika mazana maviri nemakumi matanhatu nematanhatu emamiriyoni emadhora. Mumiriri weEU muZimbabwe vaPhilippe Van Damme vaudza Studio 7 kuti homwe yesangano ravo iyi ichabatsira Zimbabwe kwemakore mashanu. vati mari yekutanga iri kuenda kuzvirongwa zvakaita sekudzidzisa zviga sekuvandudza zviga zvebumbiro remitemo uye nyaya dzezveutano. Hurumende yanga yave nemakore gumi nematatu isingapiwe mari neEU mushure mekutemerwa zvirango ichipomerwa mhosva yekubirira sarudzo uye kutyora kodzero dzevanhu. Asi Zimbabwe inoti mashura aya akatanga muchure mekunge yatanga kugovera ivhu kuvatema. Asi dzimwe nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kudyidzana kweZimbabwe neEU uku kuchatopa kuti hurumende yeZimbabwe iite madiro aJorgina ichitadza kuremekedza kodzero dzevanhu. VaVandame vanoti vanoona kudyidzana neZimbabwe kuchivapa mukana wekuti vaikurudzire kuvandudza zvinhu pane kuidzinga padare. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yeBoardre Zimbabwe Democracy Institute vaRashweti Mukundu kuti tinzwewo maonero avo.
Iyi nyaya iyi haishamisi nekuti vatungamiriri kana kuti vamiririri venyika dzeEuropean Union vakanga vataura nechakare kuti vachatsvaga matanho kana mazano ekuti vatange kushanda nehurumende yeZANU-PF vachibatsira munyaya dzatingati masocial programs kana kuti urongwa hune chekuita neupenyu hwevanhu zvakaita seutano, dzidzo nezvimwe zvakadaro. Handione zvine dambudziko hazvo. Chatinongotarisira pamusoro penyaya ndechekuti boka reEU riisewo zvinangwa kana kuti zvineswa zviri kutarisa nevano muZimbabwe patafura pavanotaura nehurumende yeZANU-PF. Vaburitse pachena kuti nhangozvo vachange vakuunza mari yekubatsira hurumende mukuita basa mukati menyika inoyi. Zvinhu zvakaitawo sekutongwa kwejekerere, zvakaitawo serusununguko rwevanhu kutaura zvavanoda, rusununguko rwemanewspaper nematerevhizheni nemawireless kutaura nekutaura pamusoro penyaya dzevanhu, sununguko yevanhu kuita zvematongerwo enyika, sununguko yevanhu kutaurawo zvavanofunga pamusoro penyika inge ichitariswawo kuti hurumende yeZANU-PF iri kuremekedza kodzero dzevanhu idzodzo. Uyezve kuti pachine matambudziko akawanda ari kutarisana nehurumende yeZANU-PF, guru racho riri rekuti mukati menyika inoyi mune uori hwakawandisa. Saka zvinhu zvingashamisa kwazvo kuti iyongoti takuda kushanda nehurumende yeZANU-PF mari dzacho dzopedzera dzaakudyiwa, dzichitengeswa dzimotokari, dzichitengeswa dzimba dzinogarwa nevakuru, dzimwe dzichiroreswa madzimai akawandisa zvinongoitwa nevakuru mai vezvematongerwo enyika. Saka zvino zvichida kuti mari yese iri kuunzwa mukati menyika inoyi inge ichibatsira vana veZimbabwe.
Asika muumiriri weEU muZimbabwe ari kuti iye vakazviona zvakakodzera kuti vagare pasi padare nehurumende yeZimbabwe pane kuti vangoiti ngaende kunovhiya mbudzi vachiti zvasi kubatsira.
Ipapo tinovanzwisisa nekuti ivo sevanhu vekunze, sevanhu vari kuuya kuzobatsira, ndingati zvavakabata maoko zvavangashandise kuti vasandore mafungiro eZANU-PF zvingave zvishoma. Asi ivo inyika dzakati kwirirei panyaya dzeupfumi, inyika dzine izwi rinonzwikwa panyaya dzezvematongerwo enyika. Saka zvinenge zvakanakawo kuti pavari kukurukura nehurumende apa vabva vaburitsawo pachena kuti tinotarisirawo kuti bumbiro remutemo kunyanya rakatambirwa mugore ra2018 ringe richizadziswa richichenderana nekusandura mitemo yakawanda iri mukati menyika, mitemo yezvekusununguka kwemapepanhau nemawairesi, kusununguka kwevanhu kufamba vachitaura zvavanoda kana kusununguka kwevanhu mukuronga dzatingati budiriro yenzvimbo dzavo nenyika yese.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yeBoardre reZimbabwe Democracy Institute vaRashweti Mukundu vari parunare muHarare.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reHuman Rights Watch rinoti dzihurumende dzepasi rose dziri kukanganisa zvikuru apo dzinosiya kodzero dzisina kuchengetedzwa apo dzinenge dzichisimbaradza kuzvichengetedza. Mugwaro raro repagore raburitswa nhasi, sangano iri rinoti Nigeria, Iraq, Syria, Israel neAmerica dziri panyika dzinoshandisa kuzvichengetedza mukutyora kodzero.
Aiwa, vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu. Asi musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitwa kuAfrican Union kuAddis Ababa kuEthiopia, uko kuri kukurukurwa nyaya dzekunge pachikurudzirwa kuti pachengetedzwe kodzero dzemadzimai.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti zvinhu zvakaoma kuti vanhukadzi vanzi vaenzaniswe nevanhurume. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Kande naJonga.